Paita kuimba kwa kasimba, pamwe nekuchema kwa itwa nevai vavarweo, ndoeru sununguko panze pe matare, mushure mekunge va mate vadanda vasungwa nemapurisa, vachibuda mundare manga muchinzwi kwa nyaya vamahiya. Mapurisa, anga achitungamirwa na Assistant Commissioner Crispin Makedenge, ayanga akapakatira zvombo, asunga vamate madanda vachibuda mudare reHarare Magistrate, ndoko vaendesa kune mamwe mahofisi pamatare pakare, vakazvaburitsa nemukova wekuseri kwematare muchihwande. Vamate madanda, vabva vaendwa navo kukamba yeHarare Central Police Station, apo nengo dzisangano ravo dzanga dzichiimba dzichitevera motokari yemapurisa, zvabva zvaita kuti mapurisa anga aine motokari iyi abve ari chawiriri pamatare. Gweta ravamate madanda, amai Beatrice Mutetwa, vaudza Studio 7 vari kukamba yemapurisa ikoko, kuti vamate madanda, vanga vachibvunzurudzwa nemapurisa, asi hapana mhosva yavanga vati vapomerwa pataenda pamhepo. Zvichakadai, vamaiya vanzi nemutongi wedare, vavakai chikwekwe, vabvise madhora mazana matatu semari yechibatiso, kuti vatonge vachibva kumba kwavo, pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza pamwe nekutuka mutungamiriri wenyika, vaRobert Mugabe. Mugwaro rinonzi rakaburitswa nesangano revaimbova varu vehondo yerusununguko ava. Mumutongo wavo, vachikwekwe vati vamahiya, vazviratidze kumapurisa musomuvhuro nechina svondo rega rega, kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa mumatare. Mumutongo wavo, vachikwekwe vati havasi kuona kuti vamahiya vangazonetsa nemapurisa, nevari muchiuto papi, vachiti mapurisa ndiwo anotosungirwa kuvachengetedza. Izvo zvinotevera chikumbiro chehurumende, chekuti vamahiya varambe vari muusungwa, kudzamara nyaya yavo yapera kutongwa, ichiti kuburitswa kwavo, kwaizogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mushure memutongo uyu, rimwe remagweta ari kumirira hurumende panyaya iyi, vatapira dare kuti rimbosendeka mutongo waro kwemazuva maviri, saka nokudaro, vamahiya vanga vachifanira kuramba vari mujeri. Asi izvi, zvapikiswa negweta ravamahiya, vaHarrison Nkomo, avo vati mutemo unoti vamahiya, vanofanirwa kuburitswa kusvikira hurumende yasvitsa chikumbiro chayo kudare nenzira kwayo. Vati muchuchisi wehurumende, ndianofanira kupa zvikonzero zvinotarisiswa zvakare nemutongi wenyaya iyi, kuti zvinokodzera here kuti musungwa asaburitswe muhusungwa, izvo zvisina kuitwa nehurumende. Vachikwekwe, vawiriranwa nezvasvitswa kudare navankomo, vakapa zvakare mumwe mutongo, wekuti hapana chikonzero chasvitswa kudare nehurumende, chinoita kuti vamahiya varambe vari muhusungwa. Vankomo, vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Mumwe mudzimai, uyo anove zvakare mumwe wevakarwa hondo, asvikirwa mudare, achiti asvikirwa nemudzimu watongogara, akazoburitswa panze pedare nemapurisa. Vamwe wevakarwa hondo ava, vasvikirwawo zvakare, vachiti vasvikirwawo navaHebert Chitepo panze pedare, mushure mekusungwa kwavamate madanda. Sachigaro wesangano revakarwa muhondo yerusununguko, vaChris Muchangwa, mutungamiriri webato reZimbabwe People First, avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, amai Joyce Mujuru, pamwe nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT, vaNelson Chamisa, ndevamwe vevanga vari mudare vachinzwa nyaya vamahiya. Amai Mujuru navaMuchangwa, vaudza vatori venhau pamatare apa, kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa vakarwa muhondo yerusununguko, vachiti izvi hazvitarisirwi munyika yakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.